Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gumiguru 27 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kuderera kwehuwandu hwemvura mumadhamu emasvingo kwoita kuti vagari vemudhorobha iri vatyire kupararira kwezvirwere zvemanyoka. Governor weRBZ Dr. John Mangujga vanoti urongwa hwekuparurwa kwemari yemabond notes mwedzi unouya huri kuenderera mberi kunyange hazvo vamwe vari kuti panoda dzidziso yakakwana.
Ichokwadi ndagadzwa nhasi senhengo yeparamendi yenotoni zvaitika nenguva dzakota past 20 past 2 patapinda imomo ndichitora mhiko yekuti ndichamirira chokwadi ndiri mudare reparamendi.
Vakakunda musarudzo dzekunoton vatemba muliswa vanotoreswa mhiko mudare reparamende nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe masangano anomirira vemabhizimisi pamwe nevatengi munyika anoti achatsigira chirongwa cheReserve Bank of Zimbabwe chemabond notes icho chiri kutarisirwa kutanga mwedzi unouya senzira yekurudzira makambani nevanhu kuti vagadzirire nyaya dzekurima nezvimwe zvinhu. Izvi zvinotevera tsanangudzo yapiwa nemukuru webhanga iri Dr. John Mangujga pamusangano wange wakarongwa nesangano rinomirira vemabhizimisi reZimbabwe National Chamber of Commerce muHarare nhasi. Mutoreri wenhau Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu nhasi vamangudya vati bhanga ravo richaparura mari yemabond notes musi wemuvhuro unouya uye vachatangawo kuishambadza munzvimbo dzese munyika isati yatanga kushandiswa. Vamangudya havana kutaura kuti mari iyi ichatanga kushanda musi upi uye vati vanoda kuti vanhu vatange vaziva mari iyi pamwe nekunzwisisa kuti ichange ichishanda sei.
Tati mabond notes tutanga kumusi wa 31 October kutanga kudza vanhu kuti anonga akamira 1-1 and anonga ari $2 $5 chete kuita kuti tisakoze inflation and also nekuti vanhu vakachema kuti tisati mahombe tisimadiki ndo zviri kuita izvozvo and over a period of few weeks in November we'd make sure that these things were campaigned and people all know about what they look like and what you are doing.
Vamangudya vati mari ichange ichitsigira mabond notes yatove munyika uye vanhu havafaniri kufunga kuti kuuya kwemari iyi kudzoka kwemari yemuno vachiti mabond notes achange achitsigirwa nemamiriyoni mazana maviri emadhora kubva kuAfrica Import and Export Bank uye chinangwa chayo ndechekukurudzira kuti makambani agadzire zvinhu zvakawanda zvekutengesa sezvo zviri izvo zvinowanisa nyika mari. Vatiwo vanotumira mari kubva kunze vachange vachiwana mari iyi inove zvikamu zvishanu kubva muzana pamari inenge yapinda munyika. Mukuru wesangano rinomirira vatengi reConsumer Council of Zimbabwe, Amai Rosemary Siachitema vanoti, vatengi vakawanda munyika vange vasina vimbo nekuti RBZ yange isiri kubuda pachena pamusoro pemabond notes.
Chikuru changa chichinetsa ndechekuti zvo kwanga kuchibuda mazwi akawanda wanda akasiyana siyana ari kutaura zvakasiyana siyana zvokuti vanhu vanga vasingasozivi kuti chokwadi chacho ndechipi. Saka kana zvizvo zvaunonzwa zvichibva mumapepa nhau zvichibva kupi ndozvonhu zvaunofunga kuti ndizvo kana kusina rimwe izwi riri kutaurwa nechaivo chaivo richitaura kuti izvi ndo zvichange zvichiitika.
Asi vati kunyange hazvo vave neruzivo rwokuti zvinhu zvichange zvichifamba sei RBZ inofanira kuramba ichidzisa veruzhinji uye inofanira kushanda nemasangano akaita seravo nemamwe anoshanda nevanhu mukudzidzisa vanhu pamusoro pemabond notes.
Ndofunga tese taenda tane ruzivo runenge rwakati enderere imberi. Iriyo dzidzo yatinofanira kunge tichiendesa kuvanhu tivape nguvawo iseyapuwa vanhu nhasi kuti vabvunzisise vachinyatsopindurwa vachitsanangurirwa kuti vazosvika panguva yavanonzwisisa. Asi hazvisi zvemusi mumwe chete, pachaita mazuva nemazuva. Tingaiti idzidziso icharamba, inofanira kunge ichiramba iripo.
Mukuru wesangano rinomirira vemabhizimisi anoita zvekutengesa, Reconfederation of Zimbabwe Retailers, vaDanford Mutashu, vaudza musangano wanhasi kuti vanotsigira mabond notes uye vati vanovimba kuti RBZ ichamira nekuita zvairi kuvimbisa vanhu.
Hatina kana dambudziko nawo, tichatambira uye tichaenda mberi nekudzisa vatengi vedu. Uyewo nevezvitoro zvakasimukira nezvichiri kusimukira vanodawo dzidziso yakakwana. Saka tiri kuti isusu nguva inoyo tiri mushishi kutotenderera tichidzidzisana maererano nekushandiswa kwawo uye kuti achauya riini. Ndosaka matoona tiri pano tichitaura naivo mukuru webhanga reZBank vamangutya vachitizivisa nekuti ashuwa. Chatanga tichida isusu chatinogara tichanyoda ndechekuziva kuti Zimudhora haisi kudzoka.
Mutevedzeri wemutungamiri wesangano reveMaindustry Confederation of Zimbabwe Industries, Vasfela Njavangwe, vaudzawo musangano wanhasi kuti sangano ravo rinotsigira chirongwa cheRBZ. Vamangudya vati chinangwa chavo ndechekuda kusimudzira upfumi hwenyika uye vati zvinosuwisa kuti vamwe vari kushoropodza chirongwa chemabond notes ndevaya vari kuita basa rekutengesa mari pamusika mutema uye vayambira kuti vachashandisa mutemo kuranga vanhu ava.
Unono muruwa mkuru shaja a former banker, he forms these funny small companies. For wanting to buy cash or then $100, unta kuna my $100, then I can give you for 105, add my $1. What if it hangi bubo? Kuto lala hoko utata ndashanda manini. Kwa hoto lala ndashanda, utenge, kutole mare $1, wapu 105, yopu $100 echi, nakapatafu.
Vaenderera mberi vachiti chinodiwa muZimbabwe kumutsiridza maindustry, kugadzirisa mitemo yezvemabhizimisi munyika pamwe nekugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika kuti vemakambani ekunze neemuno vakwanise kutanga mabhizimisi muno. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rokushayikwa kwemari rinotyisa uye vamangudya vanoti dambudziko iri rinopera chete kana nyika yava kugadzira zvinhu zvakawanda. Pari zvino iri kutenga zvinhu zvakawanda kunze kudarika zvainotengesa, izvo zvinoita kuti nyika igare isina mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makatsirira kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Kudzikira kwemvura madhamu anowanisa vagari vemuguta remasvingo mvura yekushandisa kwave kuita kuti vagari vemudhorobha iri vatyire kupararira kwezvirwere zvakaita semanyoka. Mutori wedu wenhau Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Dhorobha remasvingo rotarisana nedambudziko remvura sezvo mvura yemudhamu remutiriki kunove kunobva mvura inoshandiswa nevagari yadzikira kusvika pazvikamu zvinodarika zvishoma zvinomwe kubva muzana. Meya weguta remasvingo vaHubert Fidze vakaudza vagari svondo rino kuti guta rasara nezvikamu zviviri chete kubva muzana zvemvura yekushandisa nekuti mutemo haubvumidzi kuti kuzotora mvura kana kwasara zvikamu zvishanu kubva muzana. Panguva iyi denga rarambira nemisodzi yaro inofanira kuwedzera mvura kuna mutirikwi. Izvi zvinoreva kuti dhorobha rasara nemwedzi mishoma kuti richirega kushandisa mvura yemudhamu iri iyo inofanira kusiyirwa zvipuka zvinogara mvura kana yava shoma. Vafidze vakati dhorobha remasvingo razotarisana nedambudziko rakaoma uye havana zano rakanyatsoti kwesere kana mvura ikasanaya nekukurumidza.
Mirekata zvinhu hazvinonyatsotimirira zvakanaka mukati meguta remasvingo, zvikuru senenyaya yemvura yedu yekushandisa muno mukati meguta. vanhu vawanda kudarika mvura yatirikutora kuna Mutirikwi. Asi dambudziko guru apo nderekuti muna Mutirikwi mvura sezvawataura yava pa about 7.5%. Zvazviri kutaura ndezvekuti kana mvura yakasanaya tichakwanisa kusangana nedambudziko rakakura zvikuru. Ndisingazivi kuti zvingabuda pakati penhauru hwadzida kuitwa pakati pedu pana enjiniya nevezinwa. Handisati ndanzwisisa kuti vati vasangana vakataurana kuti chii, kuti ivo vanokwanisa kuzotivharira mvura rasvika papesendeji ipi. Asi makunga kunga aimbovako kare kuti kana rasvika pa5% mvura inenge yakuvharwa kuuya mumukati mekuda remasvingo nokuenda kana kunzimbe kulovfield. Zvinenge zvava kuti mvura inenge yasarawo zvipuka zvemukati megungwa Lake Mutirikwi. Saka pari zvino kusvika ndava neinfomesheni yakakwana handisati ndingatsozisa kuti vezinwa vanoti kudii, nokuti mvura iyi haisiri yedu, imvura iri pasi pezinwa, ndoina maraitsi emvura yemutirikwi.
Vagari vanoti vapindwa nekutya kukuru apo vari kutonetseka nechekare kuwana mvura iyo inongoiswa kwenguva pfupipfupi mangwanani oga oga pazuva. Muparidzi tafumana izenda mugari wekwamucheke vanoti mashoko ari kubuda anotyisa zvikuru, uye vanotyira kuti mvura ikashayikwa dhorobha rinoputikirwa nezvirwere zvakawanda zvakaita sekorera.
Tatarisana nedambudziko gurusa rinoshungurudza sevagari vemasvingo. Tinokurudzira kuti kudai kanzuru yaka ichiticherera mabhoho akawanda uyezve ichimutsiridza mabhoho amwe asisashandi atinawo mugere vanhu mukati umu, kuitira kuti matambudziko akaita seaya kana osvika pasave neoutbreak yezvirwere zvinokonzerwa netsvina kana kushomeka kwemvura pakati pevagari.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA maanoziva muguti vanonyunyutira varimi venzimbe vatsva pamwe nemakambani eshuga ari kuchiredzi avo vari kubvumidzwa kutora mvura mudhamu iri kuti vadiridzire nzimbe dzavo, vachiti ndizvo zviri kuita kuti mvura ipere mudhamu apo vari panguva yakaoma kudai.
Isusu sevagari tinokurudzira makansellers edu vekansel kuti kazvaita vataurirane nevarimi venzimbe vekulowfield kuti kuda mvura yakawanda iri kushandiswa ikoko inge ichichengetedzwa kuti ishandiswe nevanhu pakunwa nezvimwe zvinoshandiswa mvura. Nokuti panguva yatasvika tinoona chanyanya kukosha upenyu hwevanhu pane nzimbe nemabhizimisi ari kuitwa nevanhu vari kulowfield.
Meya Fidze vakati kanzuru yavo ine chido chekuwedzera zvibhorani asi iri kukundikana kuwana mari inopfuura miriyoni inodiwa nenyaya yekuoma kwehupfumi hwenyika.
Tiri kuda uye tine shungu dzokutevera mvura kuzasi kwakadziva kudemo kunova kwasara mvura yakati wandei. Asi dambudziko ratosangana naro ndokuti pari kuda mari inokwana kuita iwo 1.5 million, inova mari yatiri kutadza kuwanda isu seguta remasvingo. Zvakare tadaro tanga takatarisira zvekuti pada dai tanga tawana mari taigona kudrila mamwe mabhoho kuburikidza nearipo tobva ndingati neunguru yatakaita takaona kuti tiri kuda mabhoho anokwana kuita 47. Asi mari iri kudiwapo zvakare inosvika 332,000. Zvinoone kuomewa kwakaita nyika pari zvino, isusu semasvingo mariyo inonetsa kuti kwanise kuva teiunganidza mukamwe chete.
Asi vamwe gare vanoti zvibhorani zviripo chero zvikawedzerwa hazvikwanisi kuti zvikwane vanhu vose vari mumasvingo avawandisa vanosvika zviuruzana. Vafidze vakati vave kutarisira kuna Mwari Musiki kuti anaise mvura, uye vari mubishi rekuunganidza vafundisi nemakuru vemasangano edzisvondo mudhorobha kuti vaite pungwe yemunamato wemvura munhandare yemucheke stadium. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Vakakunda musarudzo dzeNorton by election vatemba muliswa nasi vatoreswa miko yekuva nhengo yedare reparamende. Nhengo dzedare reparamende kubva kumapato ose kusanganisira ZANU-PF dzanga dziri mudare iri dzinonzi dzachingamidza vamuliswa zvine mutsindo, dzichishevedzera kuti bhuru bhuru zita remadunurirwa riri kushevedzwa naro vamuliswa mazuva ano. Vamuliswa avo vakakwikwidza vakazvimirira vakawana mavhoti anoita zviuru zvisere nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemanomwe kana kuti 8927, vachiteverwa navaRonald Chindedza vezanupf avo vakawana mavhoti zviuru zvitanhatu nezana rine makumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti 6192. Va David Choga ve NCA vakawana mavoti makumi masere nemapfumba mwechete kana kuti 89. Chigaro chemiriri weNorton chakasara chisina munhu zvitevera kudzingwa mubato reZANU PF kwakaitwa vaChristopher Mutsvangwa. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga kandemiri weStudio 7 navamuliswa.
Ichokwadi ndagadzwa nasi senhengo yeParliament yeNorton zvaitika nenguva dzakota past 20 past 2 patapinda. Imomo ndichitora mhiko yekuti ndichamirira chokwadi ndiri mudare reparamendi ndichimirira vanhu veNorton pachokwadi. Saka izvaitika nhasi, saka pari zvino aiwa masimba ese anonge achifanonge aneni ndaanawo yezvinezvi. Ndinozvitenda chaizvo vezeki vanonyora tsamba kuparamendi vachitaura paramendi kuti inhengo iyo njoya nhengo yeparamendi, saka tsamba yacho yaverengwa. Saka Norton ngaizve kuti yaane miriri yezvinezvi. Ndatotanga kutoita basa reNorton, ndatove mutumwa wevanhu veNorton.
Manzwa sei pamadzoka mudare iri muchisangana nevamwe vekunhengo dzeZANU PF vanove vakambokudzingai mubato?
Vanga vachifara, vanga vachifara varidza kuti bhuru bhuru, vapembera kuti bhuru bhuru. Vamwe vakati shumba yeZANU PF imomo, aveZANU PF vacho vanga vachifara kuti taiwa ngatishandei pamwe chitete chikuru kusangana. Ndaona kuti vanhu vakawanda vakafara nekuhwina kwandakaita, chero veZANU PF vacho vakafara chaizvo. Mukaona mahwiniro andakaita kuNorton, makwadzi eZANU PF angari 7 ane makansela 7, ndakahwina 5 mawadzi out of 7 zeZANU PF. Saka ZANU PF yacho yaifarawo nekuti pane nguva panosvika musangano kuti vaakutarisana nebudiriro nemunhu anogona kuendesa musangano nemagariro avo mberi, kunyanya magariro avo nokuti musangano, nekuti musangano kundidzika kwakaita vanhu vanozviona kuti vakakanganisa chaizvo, nekuti mararamiro evanhu akadzokera kumashure. Vamwe vambotaura kuti koiwe vanyori vanonyora mapepa kuti koiwe zvinonzi ZANU PF yakaitira dara kuti idyiwe. Ndikati nai, pane munhu angafirwa nemwana wakakati ndindamba poison kuti afe. ZANU PF iri kurwadzikana nekuenda kwakaita Norton, asi vakawanda vari kufara kuti ndiko kuti idzidzewo. Saka Norton yasumudza Zimbabwe. Nguva yese kwandiri kufamba zvingonzi bhuru bhuru, vanhu vachifamba havachiti hwaimudzota MP kunokuva muniswa, ndiri kufara musabvumira ipapo. Zimbabwe iri kufara, yasununguka. Ndotenda Norton kuti yasunungura Zimbabwe.
Avo vanga vari vatemba muliswa vagadzwa nhasi kuva mumiriri weNorton mudare reParamende vanga vari parunare muHarare naJonga kandemiri weStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Burundi yasvitsa tsamba yayo yekuzivisa nezvekuda kwayo kubuda mudare reInternational Criminal Court kana kuti ICC kumunyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon. Gurukota rinoona nezvekunze kweBurundi vaAlain Nyamitwe vaudza VOA Daybreak Africa kuti vatora danho iri uye hapana kudzokera kumashure. Nyika dzemuAfrica dziri kushora ICC dzichiti inongonangana nevatungamiri venyika dzemuAfrica chete kubva zvakaumbwa dare iri. Chidare iri rakaumbwa nechibvumirano cheRome Statute muna 2002. Zvinhu munyika zviri kuramba zvakaita manyama amire nerongo, vanhu vachinonga svosve nemuromo uye kunetseka zvisina mukara akamboona. Vanhu havana mabasa, zvekudya, mvura yekunwa uye kuzvipatara mishonga yati hwa kupera. Vakawanda vanoti midigari iyi iri kukonzerwa nekutadza kutonga kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vari kunzi nevamwe vari kurega makurukota avo achiita zveuori uye vachidzika mitemo iri kuita kuti vekunze vasade kuzotanga mabhizimisi muZimbabwe. Asi vehurumende vanoti vari kuzodzwa mafuta enguru yavasina kudya sezvo kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu kuri kukonzerwa nezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekunze. Kunyangwe hazvo hurumende irikunzi yaendesa nyika kumawere, vakawanda vanotivo havasi kuona zviri kuitwa nemapato anopikisa ayo ave mavhu nemarara munyika. Vanopikisa vanonzi vari kuswera vachinetserana huku yemweni vachirwisana pachezvavo uko nyika ichibvira. Izvi zvinonzi zviri kuitikawo mubato risati ramboenda kuCongress reZimbabwe People First rinotungamirwa naamai Joyce Mujuru. Mukuzaya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu uye mutauriri weZimbabwe People First vaJelas Mawarire. Tatanga nekubvunza vaMawarire kuti ichokwadi here kuti mubato mavo ingori hohoho pasina kuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Hakuna vanhu vari kugwa mumusangano medu. Mumusangano medu mune runyararo nekubatana kwekuziva zvatiri kuda kuita nemaitiro azvo. Ende ndingati vanhu kana vachinzwa kuti ningi unoda pozisheni yakati mumusangano, ndingi unoda pozisheni yakati mumusangano, kukanzi kugwa here ikoko? Ndo inonzi demokirasi.
Tombodzoka kwamuri imiwo vaGutu, asi ka vamwe vanenge vari kutiwo naimo muMDCT muri kupedza nguva yakawanda muchinetsana mubato renyu musingatarise zvinhu zviri kunetsa nyika. Sarudzo dzaakutoitwa asi hapana zvakawanda zvaitwa tichitarisa kana mitemo yesarudzo yacho iyoyo kuti inge ichivandudzwa.
Blessing, pambokungotaurawo kwavanhu vamwe vanenge vasingahwisisi kuti chii chiri kuitika on the ground. Hapana kunetsana kuripo. Isu MDC tiri bato rakabatana. Pari zvino kune vari muno muZimbabwe nevamwe vanoverenga zviri kuitika muno muZimbabwe, pane nyaya dzenera, National Electoral Reform Agenda, tiri rimwe remapato ezvematongerwo enyika riri kumiramira zvakasimba chaizvo nenyaya dzemaelectoral reform. Ndichitaura kudai, pane Parliamentary Portfolio Committee yeParliament inoona nezvemutemo iri kutenderera nyika yose, ida kuonesa vanhu maringe nenyaya dzemaelectoral reform. Nhasi vanga vari kuguta rekwamutare. Saka pane basa guru ratiri kuita, pane basa gukutu ratiri kuita. Zvino kune vamwe zvavo kuda vanenge vasingahwisisi kuti politics dzinombotambwa sei, vanongoda kutiona nguva dzose pamwe kudata tichitaura tichingoreketa tichitaura. Havazivi kuti aiwa isu tiri bato reaction, action pamberi, kutaura kumashure.
VaMawarire, chimwe chiri kutaurwa nevanhu inyaya yekuti mapato anopikisa kuti aite mukana anofanira kuti abatane. Muri kuona sei nyaya iyi?
Izvozvo ndozvunhu zvatinoda, urongwa hwatinahwo sebato. Mukatobvunza vaGutu vanokuudzai kuti tose takadai kunera yavanga vachitaura nezvayo iyoyo. Ndo mumwe mucherechedzo wokuti tinoda kushanda pamwe chete. 2018 zano efu yoinda.
Todzoka kwamuri vaGutu, vaMawarire vari kuti ivo chaakuda kuitwa apa kuti vabviswe vaMugabe zvingaitwa sei?
Ichokwadi, izvo ndozvatakagara tichitaura isu sebato reMDC, bato guru, bato revanhu. Kubva tichivambwa mumwedzi waSeptember 1999, takataura isu kuti chauraya nyika kutonga kweudzvanyiriri, kutonga kwehumbimbindoga neunhubu nekuba iyo corruption inotaurwa naMawarire kuri kuitwa nehurumende yezano yakatungamirirwa ndivaMugabe. Izvo takataka kuzvitaura tatova nemakore anopfurikidza 17. Tichingotaura kuti chauraya Zimbabwe chokutanga, chokutangisisa chaicho chaicho, mutungamiri wezano PF Mugabe nehurumende yaanotungamira.
Ndodzoka kwamuri vaMawarire, vanhu vakawanda vari kuti mapato anopikisa anga achibudirira musarudze dzaanofanira kubatana. Ndiani semaonero enyu anofanira kutungamira mapato ese iyaya?
Vanofanira kutungamira vanofanira kubva kuvanhu. Hazvisizve spokesperson wePeople First kana spokesperson weMDC unogara pasi woti uyu ndo wetinoda kuti atonge. Mapato aungana achabvunza kuvanhu vavo. Vanhu ndo vachati uyu ndo mutungamiri. Uchadi uchatitungamira.
VaGutu, ndiani wamunoona seakakodzera kuti anga achitungamira?
Toda kuti tive necoalition yamaideas, coalition yamavalues, coalition yamapolicies. Coalition inenge iri pamusorosoro icoalition yokuti ngatiitei mubatira pamwe tiwane maelectoral reforms, tione kuti maelection achazoitwa awa ari free and fair nokuti hazvibatsiri kuti chero pari zvino takada kumhanyana kuti ningi ndiye achatungamira uyo ndiye achaita mutevedzeri iwo maconditions e free and fair election asipo tinongobirwa
avo vanga vari vaobert gutu mutauriri wemdct manzwa zvakare kubva kuna vajelas mawarire mutauriri wezimbabwe people first inotungamirwa namai joyce mujuru vaviri ava vanga vari parunare muharare Iko zvino tokuendesai kuna chioniso Jani weStudio 7 achitipa chirongwa pindai mudariro.
Tinokutambirai vaterere pachirongwa chedu pindai mudariro chatinotaura nevechidiki ini ndini chioneso Jani nasi muchirongwa chedu tina mfundisi tatenda gunguo makadiko mfundisi.
Ndinofara makadii tete.
Aiwa, isi tirikungofara. Kubwera kwakadigo.
Aiwa kubwera kunofara chose zuva chete ndorangopisa asi Jehovha arutichengete.
Ah good. FCF Zimbabwe Leadership Summit. Zvinoreweiko?
FCF zvinoda kuti Saint Christian Fellowship. Mubatanidzwa wemachurch akasiyana siyana but anotenda zvikuru mukuparidzwa kwefaith.
Mukubatira sei wechidiki vari munharaunda yenyu kudzidzisa pamusoro pekutungamira
nyika yedu kuti ive inopunduka nekubudirira hunge ine vechidiki kudzidzisa kuti munofanira kuva vashandi vanoshanda nemaoko avo tuve mutungamiriri akanaka pupurirwa zvakanaka uri wechidiki
vari kuchinja here kana vari kunyanya kuvhiringidzwa nenyaya yemhirizhonga iri kuitika muZimbabwe
Vechidiki vari kuvhiringidzwa zvikuru nokuda kwemhirizhonga iri kuitika muZimbabwe nekuda kwekushayiwa neurombo hwavanahwo uye vazhinji havachina vabereki vari vapenyu uye muzvikoro muri kunetsa nokuti vazhinji vanenge vasina mari dzezvikoro
hurumende ingabatsira sei vechidiki vemubuhera
Shungu yedu yanga iri yekuti dai hurumende ikuramba ichibatsira kuti vana varambe vari muzvikoro uye vakaisa malibraries nekutiisirawo kana kuti wifi yekuti vave neinternet vaone zviri kuitikawo kune dzimwe nzvimbo MP vedu vamutomba vari vaanotitsigira chaizvo ino vecouncil vanotiremerwei nemafambiro ekuzosvika pamisangano yatinenge tinayo
vanokubatai sei
pawhatsapp pafone number inoti +26377544611 tiri patunde patiri kuvaka development center yatinenge tichiita senda yekuti vechidiki vagova vachigara ipapo senda yedu iyeyi ichange ichibatsira vana vasina kugona kuenda kuzvikoro vanoita ino vanoda kuverenga yatinenge tichiti open school tisina kuwana mikana yekuti aende kuzvikoro nauye kuzodzidziswa kuverenga nokunyora
maita nyu nekuenesu mufundisi
Bye-bye. Never know if you are a company with a group of us.
Our Wanga Wari Mfundisi Tatenda Gungu we FCF Zimbabwe Leadership Summit. Mazvita inindini chioneso jani pachirongwa pindai mudariro.
Aiwa tinotenda zvikuru chioneso. Muchirongwa chedu chelife talk women's round table na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvegomarara repazamu kana kuti breast cancer apo pasi rose riri kucherechedza mwedzi wegomarara kana kuti breast cancer month kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai namba dzenyu pa whatsapp pa namba dzinoti 001-202-465-0318 Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare kuderera kwehuwandu hwemvura mumadhamu emumasvingo kwoita kuti vagari vemudhorobha iri vatyire kupararira kwezvirwere gavana weRBZ Dr. John Mangujga vanoti urongwa hwekuparurwa kwemabond notes mwedzi unouya huri kuenderera mberi kunyange hazvo vamwe vanhu vari kuti panoda dzidziso yakakwana. Vakawanda musarudzo dzekunoto vakakunda musarudzo dzekunoto vatemba muliswa vanotoreswa mhiko mudare reparamende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoti murare zvakanaka vateereri anokonika nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya mina ntungamiri Nkomo munhau dzechindevele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 27 ngomfumfu 2016 nguntungamili Nkomo endabeni zethu lamhlanje. Kuqhamuka udlakela emhlanganweni obuhlaziya imithetho yezokhetho ngemva kokuba abasakhulayo bezanu PF besukele umgcini sihlalo unkosikazi Jesse Machome bambamba ngekhola. Onqobe ukhetho lokudinga umeli wenothone edalela eParliamente ngeviki edluleyo umnumzana Themba Mliswa ufungiswe ukuqala umsebenzi edale namuhla.
Umuntu oke wabakhona eParliamente esesekuzano yakhona ekhona ngale kiyo izano ngumuntu okade esaziwa ukuthi ubengababazi izano nalapho ephambanise khona.
Inhlanganiso ye-United Nations Development Program lamhlanje yethule umbiko okhombisa ukuthi leZimbabwe ngelinye lamazwe e-Afrika asasalele emuva kakhulu kuntuthuko yabesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uqhamuke udlakela emhlanganweni obuhlaziya imithetho ephathelane lokhetho ngemva kokuba abasakhulayo bezanu PF besukele umgcini sihlalo walumhlangano unkosikazi Jesse Machome bambamba ngekhola edolobheni leMutare. Lumhlangano ubuqoqwe ikomiti yedale leParliamente ebona ngezemithetho. Abasakhulayo bezanu PF laba babikwa beqale bethesa uMajome owebandla leMDCT icala lokuthatha imbono yamanye amabandla angayisiwo zanu PF. Lokhu kubangele ukuthi bamsukele bamdonsa umhlangano wahle wachithwa. Onqobe ukhetho lokudinga umeli wenothone edalela eParliamente ngeviki edluleyo umnumzana Themba Mliswa ufungiswe ukuqala umsebenzi edale namuhla wathakazelelwa kakhulu ngamalungu amabandla onke agoqela awezanu PF. Umliswa uncintise kulolu khetho elilunga elizimeleyo ngemva kokuxotshwa kwakhe kubandla elibusayo elezanu PF. Wanqoba obemele izanu PF umnumzana Ronald Chindedza lomnumzana Chingodzo owebandla leNational Constitutional Assembly. Ekufungisweni kwakhe kube lokuthokoza okukhulu edale amalunga e-MDC ememeza esithi uMliswa yinkunzi yangempela. uMliswa utshele iStudio 7 ukuthi laye uyathokoza kakhulu ngokubuyela eParliamente. Wathembisa njalo ukuthi uzazimela izifiso zabantu benothoni ngokugcweleyo edale. Se kume umeli webinga note talele parlamente njalo ililunga le MDCT umnumzana Prince Dube Gospanda. Wachasisa okunengi ngokwenzakale eTale.
Sisukumile kusayidi yethu ye-opposition uThemba abantu bamtsayela impururu abantu besithi isize yangena inkunzi yezandla. Njengokutsho kwami uThemba uyaziwa ngoba umuntu oke wabakhona ePhaliyamende esesekuzanu yakhona. Ekhona ngale kiyo izanu ngumuntu okade esaziwa ukuthi ubengababazi izanu nalapho ephambanise khona. Yindoda ekhuluma iqiniso ithi bhadla ukuthi hayi lapha masuthi izinto kakhambi kuhle. So abantu abaningi babe lokumthakazelela lakho sibonile even bona laba bezanu abaningi bekunzima nje ukuthi lawo beyabalale bethaya impululu njengathi but bekhanya ukuthi bayamphakamisela izandla lapho akhona khona. Ngesikhathi uthe sebizwa ngesengena laphana wafike siyafunga esethatha ukufunga kwakhe efungela ukungena umsebenzi uThemba abantu bonke balayinile bahamba besiyaxawula. Ngitho labona laba bebandlela ibusayo abangayisibo bakhe bahambile bambingelela noma ngesikhathi esebuya ukuzehlala lapho kade sihlezi khona thina be-opposition basukumile abaningi abezanu P F bebuya bezobingelela uThemba. Umuntu wonke uyakwazi ukuthi ukungena kukaThemba ephalamende sokuye kwengezelela kwe-value yephalamende ngoba yindoda ekhuluma izinto ezilohlona.
Iyona itheni inkunzi yezano ayitholanga ithuba lokuphosa ilizwi?
Inkunzi yezano okwanamhlanje ayizange ke ithande ukukhuluma ngoba vele kunamhlanje bekudibhethwa nje ispeech sikaMgabe kudibhetha abantu nje ababili abathathu. Yona ithe beyibuza ukuthi wezafuna yini ukuthi ukukhuluma ithe hatshi ngayifunanga ukuthi namhlanje ike ikuthi-ke ikuvule owayo kutho ukuthi kukhona ekugcileyo kukhona ekukhandleleyo ukuthi izakukhuluma ngensuku ezilandelayo. Kodwa hhayi ube ngumuntu okhanya ephululekile sibili ukuhlala lathi ko-opposition ube waba lesikhathi ehlezi lo vice president we-MDCT ubaba uNelson Shamisa baba lesikhathi sokuhlala bendawonye bexoxa bekhanya ukuthi hayi laye usethakazelela ukuthi ehlale ebhentini elingasole ezaluphiyela.
Umnumzana Prince Dube Gospanda ngumeli webhinga North edalele ephalamende njalo ulilunga le-MDCT. Inhlanganiso ye-United Nations Development Program, UNDP, lamhlanje yethule umbiko okhombisa ukuthi leZimbabwe ngelinye lamazwe ezwekazi le-Afrika asasalele emuva kakhulu kuntuthuko yabesifazana. Kubika uBenedict Nhlapo.
Lumbiko lesihloko sithi Africa Development Report 2016, Accelerating Gender Equality and Women's Empowerment in Africa, uveza ukuthi abesifazane emazweni amaningi e-Afrika bachiwe phandle kwenhlelo zentuthuko. Ukuhlonitshwa kwamalungelo abesifazane, ukuphiwa kwabo amathuba omsebenzi lokungena kwabo kwezomnotho yizinto ezasilela kakhulu kuzokazi le-Afrika. Amazwe asezansi ezokazi le-Afrika kugoqela iZimbabwe yiwo asilela kakhulu ngaphandle kwele-South Africa. Ngokutsho kwalo umbiko, ngo-2004, abesifazane abeZimbabwe abedlula isilinganiso songamachumi amahlanu ekhulwini 53% bebephila ngemisebenzi yokuzenzela okulinani eliphezulu kakhulu labantu abangaqathwanga ngokusemthethweni. Ubona ngenhlelo zentuthuko kwezomnotho enhlanganisweni ye-UNDP unkosikazi Fatou Leah uthi kuqakathekile ukuthi amazwe e-Afrika abekwazi ukuthi intuthuko engagoqeli abesifazane iyingozi.
So we have the policies in most African countries, including South Africa. We have the policies, we have the...
Sinazo izinqubo emazweni amaningi ase-Afrika. Sinazo iziqondiso, sinazo futhi nezisekamthetho ezibonisa ukuthi umthetho ulandelwa kanjani. Okuqakathekileyo yikuthi amazwe azithatha kanjani izisekamthetho.
Unkosikazi Leah uthi ukuvalelwa kwabesifazane phandle kwezentuthuko kwenze i-Afrika yalahlekelwa ngamadola angamabhiliyoni alikhulula nhlanu ngo-2014 kuphela. Umqondisi wenhloso enhlanganisweni elwela amalungelo abesifazane kwele-South Africa eyesonke Gender Justice, umnumzana Bafana Khumalo, uthi umlando omkhulu kuntuthuko yabesifazana usezandleni zabesilisa. Uthi kufanele ukuthi abesilisa babone ukuthi kumankampani abakuwo kungatsha zikahulumende ephalamende lezikolweni abesifazane bathola mathuba alingana lawabo.
Kuyacacisa kahle ukuthi ukulingana ngokobulili kuyinto ekusekelwe kuyona impilo siko yethu singabantu. Ngakho ke kufanele ukuthi sikwazi ukuthi sigqugquzele uma ngabe sifuna ukuthi impumelelo ibe khona emphakathini yethu.
Esekhuluma ngodaba olukelwa hlupha eZimbabwe olokulotsholwa lokwendiswa kwamantombazana aleminyaka ephansi kwelithumi lesithupha, uKhumalo uthi lo ngumkhuba wokuganga okufuze uphele. Akusakhulunywa ke ngomkhuba wokuthola obabamkhulu besiya ocansini lamantombazana alingana labazukulu babo, njengoba uKhumalo esithi lokhu lihlazo elicindezela abesifazane kakhulu.
Esikukhohlwayo njengabantu besilisa ukuthi uma ngabe ngihamba ngilala nale ingane encane, umfana wami engumzalile uzoganwa ubani? Angiboni ukuthi kuyinto enhle. Kufanele sigweme lokho kakhulu njengabantu besilisa, sikhuzane.
Lumbiko kutaza ukuthi amazwe ethule imithetho yokuthuthukisa abesifazane abe leqiniso lokuthi bakhona ebukhokhelini kungatsha zikahulumende lamankampani azimeleyo asekele inhlelo zabo zokusungula lokulawula amabhizimusi lokubumba indlela zokubona ukuthi lezi zinqumo ziyalandelwa kumbe hatshi. Mele Studio 7 ePretoria kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Omela ibandla lama Republicans kukhetho lokudinga umongameli omutsha weMelika umnumzana Donald Trump ukhangeleka njengomuntu ophumeleleyo kwezamabhizimusi ngoba yinkisela elemali ebikwa ingena kumabhiliyoni alitshumi $10 billion. Abanye bathi genzi kuhle ngoba wayengabhatali imithelo yeteksi efunwa nguhulumende. Bakhona abamchotozayo besithi weyisa abantu besifazana lobanje, bekhona njalo abamsekelayo besithi ulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe leMelika enganqoba. Okwamanje leMelika lilwisana lesikwelete esifika ku-$19 trillion. Kungaguqukani nxa uTrump engakhethwa ukuba ngumongameli weMelika njalo eZimbabwe, eleZimbabwe lingathola mfundo bani kulokhu njengoba libhekane lesimo esibi kwezenotho? Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, uMike Wobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Donald Sibanda usomabhizimusi.
Bona ngathi nguye umuntu ozoyenza yonke into esatshwe yikwenziwa ngamapresident amaningi lapha emhlabeni. It's abantu beZimbabwe ukuthi balungise ilizwe labo. Wonke umuntu uhlalela ekudeni uthi abantu kabazilungisele bona, and bayazi ukuthi there is a force abantu nje ordinary people can't just push out. Bafuna uncedo, and umuntu ofuna uncedo akumelanga ukuthi umbone esekhala always. Uyambona nje ngezenzo ukuthi hayi lo muntu ufuna uncedo, and yinto esiyenziwe ngabantu beZimbabwe kwesikhathi eside, and no one has really stepped up.
Umnumzane Trump ukhulume izinto eziningi engathakazelwa ngabantu, kodwa abantu abaningi bayamsekela. Wena njengomuntu ovele eliphakathi kokunzima, uyavumelana nalabo labantu abasekela umnumzane Trump abathi ukuba ngumongameli akudingi ukuqhakatheka kokuba yi-candidate ezwa kuba ngumuntu okhetha ukuthi ukhuluma kanjani na?
Okay, lapho ke ngibuye ngehlonane nabo, ngoba mawungumongameli kumele ube umuntu wabantu, umuntu okwazi ukukhuluma nabantu one, ngoba ma ukuleya position kumele ube kwazi ukuxazulula izindaba. Manje ma ungumuntu onginomlomo obushiyayo kuba nzima ukuthi uzixazulule izindaba. Kulapho nje kuphela engingazwani naye, but yena nje njengomuntu oseke waba kubhizimusi wabonisa ukuthi uyakwazi ukuran ibhizimusi, ngiyamsupporta.
Umnumzana Donald Sibanda ngusomabhizimusi oyisizalwane seZimbabwe, sixoxelaye ekwele South Africa. Kulife Talk kulamhlanje kuhlelo lwabesifazana olwe Women's Round Table sixoxa ngodaba lomkhuhlane wemvukuzane yebele i-breast cancer. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Ukungaphathisi amazwe asacathulayo kwamazwe athuthukileyo sokudale udubo kwezempilakahle. Lokhu kuvezwe likolishi leStafford kucwaningo elilwethule namuhla. Ibutho leKedish YPKG lithi selizasondela duzane ledolobho leRaqqa elathunjwa ngamalwa ecatsha awe-ISIS. Kodwa lokho kuzacunula ilizwe leTurkey. Sokuvamile ukuba na inkokheli yamabandla aphikisayo ikhanye ilwela izikhundla mihla yonke ngesikhathi ilizwe leZimbabwe lithwele nzima ngokugugudeka komnotho okumangalisayo. Baningi abafuna ukuthi kube lenguquko elizweni. Bathi lokho kungenzakala nxa amabandla aphikisayo angabambana kungakenziwa ukhetho luka-2018. Kodwa lokho kukhanya kuphambaniswa ikulwela izikhundla kumbe ukubaleka kwabasekeli bawo ababona amabandla abo ebadonsela emnyameni. Kuvamile ukuba lokuxokozela kumabandla afana leZimbabwe People First, iPeople's Democratic Party, MDCT, MDC ekhokelwa umnumzana Washman Ncube, lamanye achiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Methuseli Moyo, umsekeli wesikhulumeli sebandla leZimbabwe People First, elikhokelwa unkosikazi Joyce Mujuru. Lo mnumzana Bednigo Pepe unobhala obona ngenhlelo zebandla leMDCT. Umoyo usungula linxoxo.
Abantu bengatsho njalo Gibbs, ngathi khona sokungumkhuba kumbe ngithi culture yabantu bezepolitika beZimbabwe, amaphathi wonke kusukela kwebusayo kusiya kwephikisayo ukuthi nje kube lokungathi singathi kungazwani. Kodwa ngabulazilela ikakhulu emabandleni la abuthanje kahulumeni aphikisayo, akusikho ukuthi ikungazwani nje, ukuthi nje abantu sikhululekile emabandleni la ukuthi sikhulume imbono yethu noma iyakhuluma okwakhe, abanye bathi kungazwani kodwa hhayi kuyazwanwana.
Baba Pepe, ubona njani ngodaba lolu?
Uyazi mina nxa usithi wena kuthiwa kulokungazwani mina ngikuzwisisa iGibbs, ngoba ukungazwani kufanele kwaziwe yithi abanikazi bamabandla angikhona ukuthi sazi ukuthi hayi lapha sixabana lapha asivumelani la. Ungakhangela emaphathini la aphikisayo kulalokhana esithi thina kule free speech, kule transparency izinto zenzwakala wonke umuntu ekhona. Kodwa-ke i-free speech nala kulapho okwenzakala khona izinto transparent abantu bonke bekhona, kulabanye abangaba lokukhonona thile ukuthi ha ngabe kube nje, ngoba lapho kulabantu abaningi khona Gibbs akungeke kube le silence kumbe kube le one straight line ukuthi abantu bangikhona basebenza bacabanga ngendlela efana naye. Akuvela kwenzakali khonokho emhlabeni. So nje okuhluphayo ukuthi lina benews kakhulu lisuka bese lisenza ukuthi abanye abantu abalalela ama-radio bagcine besethuka bebona ngani kulento enkulu esisenzakala sokudilika iparty, ikanti-ke kwesinye isikhathi kuyabe kungalanto enjalo. Hhayi, ngibona ngani-ke ukungazanani kubona lina njengabantu abanozindaba ku-healthy, ngoba kuyakwenza ukuthi wonke umuntu eze ekhululekile ukukhuluma lokho akucabanga yabonani ngakhulisa ibandla lakhe.
Ye, okumelidinga amabandla akwenza la aphikisa ele ZANU PF Baba Moyo, ubona zani kuyini kwenza ukuthi abantu bagcine besithi ya liyasebenza sibili loba lingekho phakathi kukahulumente?
Abantu vele babona ukuthi siyasebenza, ngoba umsebenzi wokuqoqa siqoqela ukukhipha iZANU PF ngo-2018
uphakamele ukuthi emabandleni wonke. Abantu ngasibezwa abakhala ngapho kakhulu, bakhala ukuthi amabandla la ngabe ayabambana, abe libumba elilodwa kumbe kube nendlela yokusebenzisana. Nathi siyajabula njengamabandla aphikisayo ukuthi sesikubonile khonokho inkokheli zethu, noma umduli wabo uTsvangirai, wonke nje bebonakala bebonke bekhuluma bembela yonke emisebenzini, benxusana nxa belemisebenzi. Abantu khaya kuyabajabulisa lokho, njalo bayafisa ukuthi ngabe kuya phambili. Nathi siyakufisa ukuthi ngabe kuya phambili kufika njalo.
Okuhlupha bebhe kuyini okwenza ukuthi amabandla aphikisayo angabambisani ukuthi bayenze ongani kuyafanana nje loba nje ingqondo ijiyana?
Ngake ngithi ukuthi kukhona engingakubeka sibili ngithi kathe sekukhona okuhluphayo currently. Ngiyabe ngiqamba amanga ukuthi wona ngithi kukhona okuhluphayo, ngoba engikubonayo ukuthi okwenzakalayo ngezenzo, okwenzakalayo ngenkulumo, ngibona ngani kutshengisa ukuthi kona akulanto ehluphayo ukuthi kona amabandla aphikisayo asebenze ndawonye. Kanti engikwaziyo ukuhlupha kakhulu yikuthi nje abantu bezimbabwe abakazwisisi ipolitics ngendlela okufanele bayizwe ngayo, ngoba ipolitics yikuthi-ke wonke umuntu okufanele ukuthi aphatheke ekubusweni kwakhe yilabo ababe ebakhethile ukuthi babuse. Njalo abantu ababusayo bonke babusa bekhethwe ngabantu enalowo u-general public okhona. But okusuka kungihluphe mina, kungikhathaze kakhulu ukuthi abantu babakhangeli ukuthi bona bafanele baphatheke ekuthini basuse kumbe balungise udubo lweZimbabwe. Babona ngani kungaba le political party, kube la leaders ku-political party. Ama leaders angikhona sokufuza ukuthi abe njengomuntu oqhatshiweyo ko-meetings ukuthi uzahamba ko-meetings ayisebenza engu-manager. Ngoba indaba yompolitiki ibamba wonke umuntu jikelele, ayibambi umuntu oyedwa, ayibambi i-political party. Okuqakathekileyo njengamaZimbabweni ukuthi sifanele sibe kwazi ukuthi nxa sinohlupho esibone ngani ludalwe yigabe leZANU-PF, asivumelini sonke ukuthi udale umgabe lezanu-PF. Singaqalisi ukukhangela ama-personalities, ngoba singaqalisi ukukhangela ama-personalities sesibuyela egenini kamgabe yokuthi umgabe survives for 36 years esebenzisa ama-personalities. So kade sasibekeni ama-personalities phansi, sibone ukuthi umuntu owadala ama-personalities siqale sidile naye simkhiphe. Uzabona ukuthi kuzaba lula khonoke likukhulumayo ukuthi amabandla asebenze ndawonye, lawo aza kubona sokulula ukuthi asebenze ndawonye, ngoba okutshengisa ukuthi size sibone ukuthi kona kusetshenziswa ama-personalities. Sasica ukuthi kumgabe izanu ngumgabe la ngapha abantu sebakujayela ukuthi nxa kungathiwa i-LDC sokuthi i-LDC uTsvangirai kumbe kuthi iZimu-PF ngumJuli. That is wrong.
Ye, uyakhuluma lapho bebhe baba moya ukuthi khonoku ukuthi kusetshenziswa amabizo abantu uzokuthiwa-ke iZANU-PF ngamongameli Mgabe, kuzobuya iZimbabwe People First ngankosikazi Joyce Mjuru, kuzobuya konke nje nxa umuntu elebandla lakhe libizwa lo okhokhelayo. So kungaqedwa njani khonokhu?
Amabandla aphikisayo kumele sibalekele ngathi amagodi ngama-mistake ayenzeka na emaphathini enzeka kozanu-PF. Lokuthinazo kungathiwa umuntu ngumkhokheli ngiyosekelibandla, ufice umkhokheli ekule bandla eselamandla okwedlula ibandla lonke abantu bonke. Soze kungathiwa uba yinkosi emabandleni aphikisayo lawa. Siyakuzama ukuthi sibilise khonokho njengoba sethile igwedle yikuthi into ingaba umkhuba ibe yiculture. Abantu ungamtshela ngephathi uyalibuza ukuthi ukhokhelwa mbani, kuqakathekisa umuntu okwedlula iphathi kumbe khonokho okumelwe yiphathi. Into ngama sihamba sesifundisa abantu ukuthi hayi okuqakathekileyo yiphathi lokuthi iphathi meleni, ukwenzela ukuthi ungabi lo muntu othi le iphathi ngeyami, lo umuntu ngiyamhlotsha, lo umuntu ngiyamenza. So qhaa mihlala sebe sesaba ungamenzela kuzanu kunjena abantu abakuzanu phakathi abantu bamesaba umgabeni, bamesaba ukwedlula kuthina ekokanye amabandla. Yikho-ke yibo abasebenza naye kumele bamkhuze, kodwa bamesaba ube yinkosi. So kumele kulungiswe khonokho ku-politics ukuthi izinqumo zephathi, imithetho yephathi, isisekelo zephathi kube yikho kukhulu okudlula umkhokheli ngabakhokheli bephathi.
Umnumzana Methuseli Moyo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leZimbabwe People First obekhuluma endawonye lo Mnumzana Abednego Bebe, umabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leMDCT.
Ngolwesibili mhlaka 8 ngolwezi, izizalwane zeleMelika ziyavota kukhetho seluvuse umhlonga okungakaze kubonakale. Bana leqiniso ukuthi uyalandela ukwenzakala ngalolu suku ngokulandela umsakazo weVoice of America.
Intatheli zindaba ze-VOA zizaba zisezigodlweni zabancintisayo umnumzana Donald Trump lonkosikazi Hillary Clinton ukulethulela ukuzabe kusenzakala. Ngalokho, umsakazo we-Studio 7 uzalethulela okuzaba kusenzakala kuhlelo lwe-Live Talk oluzethulwa ekuseni ngesikhathi sika 5 kusiya ngo 6 ekuseni. Sizalethulela njalo okuyaba kusenzakala ebulenjini be-Facebook. Kuthi ngolwesithathu 9 lwezi umsakazo we-VOA Zimbabwe uza kuba lehola elilodwa kusukela ngo 10 ekuseni kusiya ku 11. Kuthi njalo ngalelo langa mhla ka 9 lwezi sizalethulela ezinye njalo indaba zokhetho kunhlelo zethu zansuku zonke kusukela ngo 7 kusiya ku 8 ntambama la kuhlelo lwe-Live Talk kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Lalelani okuzaba kusenzakala emsakazweni we-Studio 7.
Sithulele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Phansi kohlelo lwe-Rewards for Justice ugatsha lwe-Melika ole-State Department luthi luza kupha loba ngubani ongaba lolwazi lokudinga ilunga lamala ecatsha we-ASIL u-retired Al-Jaba odume ngelokuthi Abu Mohammed Al-Shimali imali. U-Al-Shimali isizalwane se-Saudi Arabia kodwa wadabuka kwele Iraq ngomnyaka ka-1979. Wazakala njengelunga le-ISIL kusukela ngomnyaka ka-2005. Yayisazakala ngelokuthi Al-Qaeda in Iraq. Useqakathekile kakhulu kuhlelo lwamalwa icatsha la olokuthwala impahla kanye labantu abavela kwamanye amazwe bengena eSyria. Ngenyanga kaMpandula nyakenye ugatsha lwe-State Department lwafaka u-Al-Shimali kuluhlu lwabantu abadingakalayo ngokusebenzela i-ISIL. Lokhu lwaqala lolu hlelo lwe-Rewards for Justice solubhadale imali edlula izigidi ezilikhulu $125 million ebantwini abafika phose ikhulu i-80 abaphathisa ngokupha ubufakazi bamalwa ecatsha emhlabeni jikelele.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Akulinjele bafana, iliphi leli qembu lalabo abagqoke izimhlophe lokumnyama wathi ukhala uthi ngamahlolanyamanje?
I-Highlander mdala tawuyazi.
Hawu, yilo le-Highlander mpuma legoli ngizwa bonke bekhuluma bethi kune-Highlander. Ngitsho nabaculi bezimbabwe abaningi bahlabela bethi Highlander, Highlander. Yini le-Highlander madoda?
Asa azu tizio zala kumu na mshaji.
Nduna malaba nduksi malaksi ingoma ayihlabela kudala dala isaphila mpela ehaya abafana beqembu le Highlanders yasikamagebhula. Hayi, lidlale kuhle bafana, lidlale kuhle lonyaka, siyayifuna ekhaya inkezo. Kusasa ku live talk selenye njalo ingoma ye Highlanders echisayo kulezi insuku ehlanyayo ekasisa senkosi kuwaza Friday. Lingakhutha oko lamhlanje kwanele olivalelisayo untungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.